Sachigaro wekomisheni iyi vachange vari vawebza china mora vaimbova mutongi mudare guru re High Court kuchiti mamwe makomishina ndiva Oliver Mandipaka vaimbova mutauriri wemapurisa uye nhengo yeZANU PF yakambomirira Buyera West mudare reparamende Gweta amai Elizabeth Rutsate pamwe chete naDr Andrew Mataruse. Vachina mora vakasiya basa semutongi gore rapera mushure mekunge vamunangagwa vaomba komisheni kuti vaferefete panyaya dzeuori dzavaipomerwa. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko dzekushanda nhasi muHarare vachina mhora vavimbisa kushanda nesimba kuti nhunha dzeveruzhinji dzigadziriswe.
Ini ndine zvishanda nemamacommissioners, saka at the end of the day tikange tichiita chisungo chatinenge tasunga secommission ndo chisungo checommission, not chisungo chajaji china mhora.
Vaimbova mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti havaoni komisheni iyi ichiunza chimuko kune veruzhinji sezvo vamwe vasarudzwa kupindamo vachidyidzana nebato riri kutonga reZANU PF.
Aya ndo atingati mashura adzodzina chaiwo chaiwo, nekuti kana takatarisa vanhu vari mukomishoni ichi zvora kuti pachava neconflict of interest panyaya yekuti vatarise zvichemo zvevanhu nekuti vasevezvebato ravo reZANU PF.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vani Kumangwana vanoti kutaura kwevanhu vasina ruzivo kana vachiti vanhu vakaita savachina mhora navamandipaka vachatadza kuita basa ravo nekuti pane fungidziro yekuti vane divi ravakarerekera.
Former judge vakashanda nehurumende yeZANU PF, being a judgment which he was independent, ari kurevei kana munhu achiti kana munhu anga ari mupurisa akashanda nehurumende yeZANU PF? Izvi ndo zvinazvo zvinotomboreva kana ngavatarire zvirongo zvokuti bvunza tipindure zvakanaka pane kuti bvunza matakananzi.
Basa reZimbabwe Independent Complaints Commission nderekutambira nyunyuto kubva kune veruzhinji maererano nebasa kana maitiro emapurisa, masoja nevanoshanda kumajeri pamwe chete nevasori vehurumende. Kana yatambira zvichemo izvi, komisheni iyi inobva yazviongorora yobva yapfuuridza nyaya idzi nenzira yekupanga mazano kuchikamu chehurumende chinenge chakanangana nenyaya dzacho. Iyo pachayo haina masimbe ekusunga vanogona kubatwa nemhosva. Mukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa uyewo vane mabhizimusi madiki reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vanoti vanovimba kuti komisheni yasarudzwa iyi ichagadzirisawo nhunha dziri kusanganikwa nadzo nenhengo dzavo idzo dzinogara dzakaita hwakitsi nagonzo nemapurisa.
Zviri kuitwa izvi kumhanyisa mavhenda vachivashungurudza, vachivarova, vachivatorera zvinhu hazvina kunaka. Maitiro aya haaratidzi utungamiri chaihwo unofanira kutarisirwa kumunhu anotungamira vanhu vaanoda.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti vane chivimbo chekuti Independent Complaints Commission ichaita basa rayo nemazvo.
Saka ndinodavira kuti vose vasarudzwa vakabudirira pamainterview vane kodzero dzekunge vachipinda nekushanda zvakaringana mukomisheni yavasarudzwa vakatenderwa nemutungamiriri wenyika.
Mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanoti makomishini asarudzwa aya anogona kuita basa rinomwisa mvura kana akasamanikidzwa kurerekera divi.
Vakasapiwa masimba ekuita basa ravo zvakasununguka, vasingaudzwi zvekuita, yatingati pachirungu independence, zvinodzorera basa ravo mumasure.
Zimbabwe ine nhoroondo yekushungurudzwa kweveruzhinji nemapurisa nemasoja uyewo vasori kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika. Kumakore kuma1980 mauto nevasori vakapomerwa mhosva dzekuponda vanhu kuMidlands nekumatebeleland uye hurumende ichiri kuedza kupodza maronda aya. Muna 2008 vatsigiri vebato rinopikisa reMDC vanodarika mazana maviri vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nevasori. Mushure mesarudzo dzegore ra2018 vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nemasoja muguta guru reHarare umo mairatidzirwa nevamwe vaitsutsumwa zvakabuda musarudzo idzi. Asi kusvika nazvino nyaya iyi haisati yagadziriswa zvakati tsvikiti. Mapurisa nerimwe divi anonzi anogara achishungurudza veruzhinji nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuvasunga vasina mhosva dzavanenge vaita uye kuita vamwe kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vakasununguka kumhanara. Kumajeri vanoshandako vanopomerwawo mhosva yekubata vasungwa senhapwa kunyanya avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanotsoropodza hurumende. Vasori vanonziwo vanopamba vanhu nekuvaita kafira mberi kana kutovatsakatikisa. Hurumende yange yave nemakore akawanda ichitsika madziro kuti komisheni iyi iumbwe. Asi paramende yakamanikidzwa kuti ikurudzire vanhu kuti vadome mazita evanhu vavaida kuti vapinde mukomisheni iyi. Mushure mekunge nhengo yebato rinopikisa vatakudzwa ngadzihore, vaenda kumatare gore rapera vachimiriririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti kusaidoma kutyora bumbiro remitemo. Izvi zvakatevera kuitwa kafira mberi kwavangadzihore nevanofungidzwa kuti vasori muHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.